Nziri wami wevanhu 7 vakasungwa muna May tichibva kuworkshop yepeace building nezvemahuman rights kumaldives. Saka tanga takasungwa tichiripota patakapiwa belt kabuda, tikatanga tichiripota kumapurisa every day pakati pa6 dzamakuseni na6 dzemanheru. Saka nhasi tiri kufara kuti atleast mabio conditions edu arelaxwa, takwanisawo kuripota ka1 paweek musi wefriday between 6 dzamakuseni na6 dzamanheru.
Mungatitsananguro rokuti makabatwa sei panguva yamanga muri muusungwa?
Ndongotangabvira patakabva kuno kuti tienda kuprogram iyi yemahuman rights sites dzokutanga. Kana uchitoshanda muZimbabwe uri human rights defender, maprograms akadai anoitwa akawanda, but takashamisika tichinzwa bepa reHerald richinyora manyepo ekuti taenda kunodzidziswa kuti tobvisa sei hurumende nechisimba. Saka patakatanga kuona mastories akawanda achinobuda muHerald, tikazoona zvaakubuda paZTV tava tatozva kuti obviously tichasungwa, because kuvakwa kuri kuita manyepo aya ndekuda kutitsvagira mhosva. Saka tichitodzoka tichitosvika paairport, takasvika pakamira vanhu vakawanda avo vakabva vatotisunga zvataenda kupolisi kusensa. Hatina zvedu kurohwa but taingotyisidzirwa. Svika taendawo kumajistrate court but tikanyimwa bail tikazonzi tiapply kuhigh court, tikanogarawo kurimandi tisanisiri kuchikuru bushimo section, uko kune maconditions asingatomboiti. Hakuna chikafu, hakuna mvura, kuri kuenda magetsi, hakuna mushonga, varwere vasungwa vari kungorwara pasina kana kuti kuitwa zvakanaka.
Makagara muusungwa kwenguva yakareba sei?
Ndakagara for mazuva anokwana 15 nekuti bheu redu rakatora time kuti ribuditswe. Sapanguva iyi ndo yatanga tiri kuchikurubhi. Kuchikurubhi ndakagara for 13 days kusvika ndatozobuditswawo musi wa9 June. Kwatanga takangogara tazopesika takutorambidzwa mavisitors.